Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wemugovera gunyana 11, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana kutyira kubatwa nechirwere cheCovid-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhuri yekwamugabe yokurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti varambe vakamira nemashoko avo ekuti vamugabe vanovigwa kunodiwa nemhuri yavo.
Bato reMDC Alliance rinocherechedza kusvitsa makore makumi maviri nemaviri kubva pakaumbwa MDC muna 1999. Nhasi America inorangarira kurwiswa kwayakaitwa. Nhasi America inorangarira kurwiswa kwayakaitwa muna 2001 nevanopfurukidza mwero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mhuri yevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvuva Robert Mugabe inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanofanirwa kuzivisa nyika yose kuti vachazadzisa zvavakavimbisa kuti vamugabe varadzikwe kunodiwa nemhuri yavo uye mutumbi wavo hausi kuzofukunyurwa sezvakatarwa nematare nezuro. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Mutauri wemhuri uye vari muzukuru wavamugabe vaLeo Mugabe vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vanofanirwa kuzivisa nyika nepasi rose kuti vacharemekedza zvido zvemhuri yavamugabe zvekuvaviga kumusha kwavo uye kuti havasi kuzovafukunyura sezvavakambovimbisa.
Tinoti isusu purezidenti ngavatauriri vemhuri yezimbabwe neafrica yese dzeworldkuti havasi kuzofukunura amugabe kusvikunyurana nemhuri kuti vacharespekta zvino zvemhuri zvaizvino zvemufi.
Izvi zvinotevera kuraswa kwechikumbiro chevana vavamugabe chekuti vasafukunyurwe nekunovigwa kumarinda anovigwa magamba kuHarare nedare raMeja Street muChinoyi neZuro. Vachipa mutongo wavo nezuro, muzvare Ruth Moyo vakarasa chikumbiro chevana vavamugabe vanoti Bona Mugabe, chinotenda Robert Jr. naBelamine Mugabe chekuti dare rimise kufukunyurwa kwemutumbi wababa wavo sezvakanga zvatongwa naMambo Zimba muna Chikumi. Mumwe mugaro wekwaZvimba vaDon Mogombe vati vanoshamiswa nemitongo yematare yekuda kumanikidza kuti vamugabe vafukunyurwe vachinovigwa kuHerosi Eka asi pasingataurwe zvevamwe vakaitwa magamba asi vakavigwa kwaidiwa nehama dzavo savaDumiso Dhavengwa nevamwe.
Inini mafungiro nemaonero angu ano nyango paine mutongo wakadaro asi uri wrong nokuti tine manational heroes akawanda akadeclarewa kuti aifanira kuvigirwa kuHerosi Eka asi vakaenda mumisha. So it's not fair kuti titi vamugabe ngavabviswe kwaZvimba vaende kuHerosi Eka. Besides that, kana chiva asiri happy nepavakavigi, isai muziyo kwamunovigira asi mumusha menyu, not kutaura kuti taurai muende kuHerosi Eka.
Hatina kunzwa divi rehurumende kana ravamunangagwa panyaya iyi sezvo mutauriri wehurumende uye vari gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kana mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Taramba vanga vasingadavire mbozhanhare dzavo. Zvichakadaro gweta revana vavamugabe vafungai chinwa murombe vati mushure mekutaura nevana vavamugabe vari kupikisa mutongo waMeja Street muChinoyi nekukwidza nyaya iyi kudare pamusoro nemusi wemuvhuro kana Chipiri.
Judgment yakapuwa obviously mukana yakawanda ekuti inokwaniswa kuchallengewa pamumatare ezimoswa atinawo muZimbabwe nemhaka yekuti temu semanyero wakaitwa tinoona sekunge that vana vawemufi havangatadziswe kuenda pamberi pedare nuda kwenyai
sababu Gabe vakashaikira ku Singapore muna gunyana 2019 uko kwavaigara vachienda kunorapwa vamugabe avo vakatonganyika kubva muna 1980 vakabviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna mbudzi 2017 izvo zvakaona vamunangagwa vachigadzwa semutungamiri wenyika vachitora chinzvimbo chavamugabe ndakamira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Batore MDC Alliance nhasi racherechedza makore makumi maviri nemaviri kubva musi wakaumbwa batore MDC muna 1999. MDCT inotiwo ichacherechedza zuva iri mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
MDC Alliance yacherechedza zuva iri kuburikidza nemashoko aturwa nemutungamiriri webato iri Vanelson Chamisa kuvatsigiri vavo vachishandisa madande mutande sezvo vasiri kukwanisa kuita misangano nevatsigiri vavo nepamusana pechirwere checovid-19. Vachamisa vati rwendo rwafambwa nebato ravo runorwadza kuburikidza nekushungurudzwa kwenhengo dzavo asi vati vane chivimbo chekuti veruzhinji vachawana rugare kana vakakunda musarudzo dzemuna 2023. Vachamisa vati bato ravo rine urongwa hwekugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika vachiti hurumende yezanupf yatadza kupa veruzhinji rugare kuburikidza neuori hunonzi hwatekeshera muhurumende. Zvichakadai MDCT inotungamirwa navadouglas monzora inoti ichaita musangano pamuzinda webato iri pamorgan richard tsvangirai house mangwana apo bato iri richaitawo mhemberero dzekucherechedza kusvitsa kwemdc makore makumi maviri nemaviri bato iri raumbwa. Mutauriri vamonzora valoid damba vaudza studio 7 kuti bato ravo rine basa guru rekupedzisa rwendo rwakatangwa nevamwe vavo rwekurwira shanduko vanosanganisira vashakabvu vanoti vatsvangirai vagibson svanda vaisaac matongo amai Gertrude Mutombeni nevamwe.
Makore 40 mune zvakaitika zvakawanda zvekuti vakadzidza chidzidzo kune vamwe vakasara kune vamwe vakasarudzwa kuti vasvike naipapo isusuwo seva semhuri yemdct tinotarisira kuti izvo rwendo rwedu harusinyori kana taita sakuti runyori kune vamwe vaifunga kuti zvakapfawa asi hazvina kupfawa asi tautanga kuona kuti vamwe vachasvika asi vamwe vedu vakasara kumashure isu tiri kuti rwendo rwedu ruchienderera mberi nekuti munoziva ini kuti pakazoitika extraordinary congress pakazopinda joshua wedu ndibaba Douglas Monzora tinotarisira kuti izvo tichasvika tichanotora nyika yekenani.
Vadamba vati kutsemuka nepakati kwakaita bato ravo zvichitevera mutongo wedare repamusorosoro uyo wakati vachamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vatsive vatsvangirai hakuvatadzise kukunda musarudzo vachiti bato ravo harisi kurwisana navachamisa asi kuti riri kurwisana neutongi hwebato rezanupf pamwe nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa.
Hatisi kukondesa vachamisa kutenge tiri purezidendi wekuti vanga vari purezidendi wezimbabwe kana kuti vamonzora vanga vari purezidendi wezimbabwe tiri kukondesa navamunangagwa kuti vanga vari purezidendi wezimbabwe vamonzora saka musanyisa vachamisa pamberi nekuti ivo vada kutokondestawo vamunangagwa.
Asi imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika muzvare Siwongile Mugijima vati kunyange hazvo mapoka emdc aya akapatsanurana MDC Alliance yavachamisa ndiyo ine mukana wekukunda musarudzo.
Mukana wavo uripo chero avo vari kumbunyikidzwa nekutorerwa maMPs kuti vasawana mari dzokuti vakampeini asi tinongoziva kuti kana dai vakasakampeina zita rake rekungoti mwana wechidiki iroro ndoriri kumukampeinira saka ndinoona zvangu MDC Alliance iine mukana mukuru.
Kubva zvakavambwa MDC muna 1999 bato iri harisati rakwanisa kupinda mumasimba kunyange hazvo vatsvangirai vakamboumba hurumende yemubatanidzwa nemushakabva Robert Mugabe muna 2009 zvichitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo dzemuna 2008 izvo zvakaita kuti nhengo dzeMDC dzakawanda dzirasikirwe neupenyu. Mumhirizhonga yakaitika pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika pakakunda vatsvangirai vamugabe musarudzo yekutanga asi vakashaya mavhoti anodiwa pamutemo kuti vanzi ndivo vahwina musarudzo. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu gumi nemumwe chete vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, uye vamwe vanhu zana nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matatu nevaviri. Uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nezana nemakumi matanhatu nevatatu. 126,163. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamirioni maviri nezuru mazana masere nemakumi maviri nezvina nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu. 2,824,596. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti yatenga nhomba mamirioni gumi nematatu uye ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi. America iri kurangarira nhasi kurwiswa kwayakaitwa nevanopfurukidza mwero makore makumi maviri apfuura. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kushanyira nzvimbo nhatu dzakarwiswa musi waGunyana 11, 2001, dzinoti Pentagon muVirginia, World Trade Center muNew York nedunhu rePennsylvania. Vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakafa musi uyu apo vanopfurukidza mwero vakapamba ndege vachidzishandisa sezvombo zvekuparadza zvivakwa muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Chatonda vanoti vanotenda Mwari nevadzimo vavo sezvo vakapona nepaburi retsono pakarwiswa muzinda weWorld Trade Center uko vaive nemusangano zuva iri. Vachatonda vanoti vakabuda muhofisi yavo vachienda kunotsvaga svutugadzike nekuverenga bepanhau apo vakazonzwa kuti World Trade Center yainge yarwiswa. Vanoti vakabatwa nechirwere chegomarara remudumbu nechirwere cheitsvo mushure mekufema mweya waibva kuWorld Trade Center. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navachatonda kuti tinzwe nezvakaitika musi uyu.
Shuro yoyo 101 kuma 7 o'clock makuseni ndokusvika manga muchifanirwa kuita musangano uya atogadzira zvinhu zvedu zviyeso vanhu vachitotanga kudzisa makofi chichi so ndikati hai zvinhu zvakarongeka pana ndichibva ndati 10 o'clock ichi ichikure regai ndidzike pasi vandasiya makii emota angu nebriefcase vandadzika pasi takananga kucoffee shop panga pane vamwe vakati wandei vanga vakamirira kuti maofisa avo nguva ikwani ndogara paya pa nguva dzokusvika kuma 8 o'clock ndo pandakati hakuda ndotanga kusimuka pandakagoti ndisimuke ndende kuelevator kunotora briefcase yangu ndakangonzwa kuti kwenye kwenye magetsi ese kugaira kugaira kuita sese nheni yapinda mubuilding saka hatina kuziva kuti chaitika chii takatozoona magetsi ose ndoo apachisina tatisasawo nyange anga ari masikati zvavo waingoona magetsi kana ukatarisa kure but mukati muya manga matanga kuita dima manje isinganyatsokuona kana kuti madhoo ari papi toenda kupi chigare nechigare tikanzwa maambulensi aakuuya.
Panga pasina here yambiro yakapiwa neguta renew york?
Pakandishamisa ndechekuti kunew york kune inonzi emergency radio inouya patelevision ngana pa kana une radio inouya paradio kuti vataure kuti zviri kuitika zvii musi woyo kana akataura kuti zvaitika kuWorld Center zvii kuti tizive kuti chii at that particular time panga pasina.
Chii chakazoitika apo makagariswa imomo muchinzi musafambefambe?
Chibva ndasimuka ndikaenda kuna firefighter ndikati kuma elevator achikushanda here ndoda kuenda kumusoro kunotora bhesi zvikanzi ai usamboenda muelevator saka zvikanzi toda kumboona kuti zvinhu zviri kufamba sei imi muri pakati panapa garai pasi toburitsa vanhu tichibva tagara pasi paya takagara takamirira kuti mafire marshals vavatudze kwenda takanzwa kana vakamboenda kuhondo munoziya kuti kana bomba radonetswa zvinoita sei ndozva ndakangofunga kuti taraka nebomba nokuti zvandakanzwa zvanga zvichiita muridzo kuti ongozongonzwa kuti ndopakaita kuruva nenene utsi hwakabudamo hwaitopisa kumeso kuchiuya kumeso kuchipisa kuti tione kwokuenda kwanga hapana manje wanguva mudima reutsi.
Makazobuda sei panzvimbo iyi?
Ndopakauya firefighter muhangane nechurch dzavakati ayo vanhumi nditevererei ndikutaridzei pane mukano wokubuda handiti pane maunderground path matreni aya ndobva achitaridza mukova zvikanzi fambai muchingoenda kusvika mawana door reunderground rakazoruka mozobuda ipapo tigofamba patakangotanga kufamba building ndokunga yanga isati yanyatsodonha tanzwa futi kuti ndopakauya hutsi une moto nemagirazi akavhunika here kana kuti unongoona vanhu vachidonha padhuze neweso. In fact makore apera wandatisingagoni kunyatsotaura nyaya iyoyo ino vanhu vanga vakakomberedza so vaingoona munhu adonha hauchaoni munhu. Chigurupu changa chiripo patakatanga kubva muWorld Trade Center kuti tipinde muunderground ndakangoti kuda tatiri kuma 200-250 tichimhanya tichitsvaga outlet tofunga pava pasara 125 chaivo. Kufema kwanga kwakunetsa ndakabvisa bhaje rangu ndikatora vest under vest ndikabva ndaita mask kuti ndise kumunhu semask kuti nditogona kufema. Hameno zvakazoitika nokuti inini ndakazongomuka ndakunonzi kusend Barnabas Hospital.
Muri kunzwa sei pari zvino mushure mechiitiko ichi munyama dzenyu?
Utsi hwandakafema hwanga kune magirazi nesimendi chichi nokuti zvakazondirwarisa ndikaita makansa mudumbu umwe ndikaitwa operation ndokuti dumbu rangu rakabviswa kuti du handina kana dumbu nazvino kurarama kudai kuda kwamwari nokuti namakidneys ose akabva atsakatika zvokuti ndinotoenda kudialysis 3 times a week for 4 hours izvo zvekutaura kwatinoita so ndiri kudialysis.
Avo vanga vari vafrank Chatonda chizvarwa chezimbabwe chakanga chiri pedyo neWorld Trade Center payakarwiswa nevanopfurukidza mwero muNew York vachitaura vari parunhare vari kusouth carolina namarvelous muhlanganyahuye westudio 7. Tichiri panyaya iyi tabatawo sachigaro wemdc alliance mudunhu renorth america province vatawanda dzvokora kuti tinzwewo pamire bato ravo panyaya ye 9/11.
Isu sebato reMDC Alliance inotungamirirwa naPresident Nelson Chamisa tinomira nenyika dzepasi rose kusanganisira hurumende yeAmerica tichifunga nekurangarira vanhu vakapondwa makore makumi maviri akapfuura kukafa vanhu vanopfuura zviuru zviviri. Vanhu ava tinoziva tose vakapondwa nevanhu vasingafariri runyararo vanhu vanofarira ropa revanhu vanoda kuponda vatingati matororo. Isu tinoti vanhu ivava kana vachinge vabatwa kana vachinge vaonekwa vachiita izvozvo vanofanirwa kurangwa zvakaomarara kuti vasazozviita zvakare uye kuti vadzivise avo vanenge vachida kuzoronga zvinhu zvekuponda nekuteura ropa.
Munoona sei mabatirwo aitwa kucherechedza zuva iri nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden? Zimbabwe ingadzidzei pachiitiko ichi?
Asi ini chinonyanya kundifadza zvangu ndechekuti munowo muAmerica vaJoe Biden varatidza kubatanidza vanhu. Ndo zvinonakidza kuti kana paine nhamo inenge yawira nyika kana paine zvakashata zvinenge zvawira nyika vanhu vose vanobatana kwete kuti nekuti ava ndava ndevekwangana havafanirwe kuuya ava ndevekwangana havafanirwe kuonekwa kana kunzwika vachitaura taona isusu wa Joe Biden na Bill Clinton nevamwe wanobva kudivi rema Republicans vachinogara pamwe chete vachibatana kurangarira vanhu vavo vanhu vakashaika ivava ndozvatinenge tichida kukurudzira.
Avo vanga vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzokora vachitaura vari parunhare vari kuno kuAmerica naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo nhengo yeZANPF iri muWashington DC vaFrank Guni kuti tinzwewo pamire bato ravo panyaya ye 9/11.
Isu semusangano weZANPF tinoona sechi chitiko chekubhombwa kwakaita America musi waSeptember 11, 20 years ago. Chunhu chakaipa zvikuru kwazvo nekuti matoro aya akatora mutemo nokutora upenyu hwevanhu zvisina tsarukano. Isu semusangano tinoti pasi nematororo. Matororo kwese kwaari anofanira kurwiswa nokuti anokanganisa runyararo neugari hwakanaka hwevanhu. Takachema pamwe chete neAmerica pakaitika chiitiko ichi. Saka pari nhasi tinorangarirawo kudeuka kwakaita ropa muAmerica zvakaafekta pasi rese nekuti kwese kune kwaita matororo achitora upenyu hwevanhu vasina mhosva zvinoti afektawo isusu nokuti isusuwo seZimbabwe tinee tisingade kuti zvizoitikawo kwatiri saka tinochemedzana neAmerica.
Munoona sei kubuda kwakaita America munyika yeAfghanistan?
Chatinoshora chete ndechekuti mukupedzisira kwazvo takaona America yakaenda kuAfghanistan ikaropedza makore makumi maviri ikoko ichitiri kurwisa matororo echitariban. Asi iye zvino vabuda chitariban chiyachadzoka ndochaakutonga vaakutotaura navo vachibatsirana kuti vaburise zvicharwa zveamerica neshamwari dzavo. Saka tobvunza kuti mari dzese dzavakashandisa nezvese zvavakaita izvi zvakambobva zvakaburitsa. Asi one rumwe rutivi tinotenda kuti hatina kuzoona imwe 9/11 zvakare imomo America kana kune dzimwe nyika.
Avo vanga vari nhengo yeZANPF vachigara muWashington DC vaFrank Guni vachitaura vari parunhare vari muWashington DC naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mufundisi wechidzimai vachange vari kutaura nesu pamusoro pemaonero avo nechiitiko chekurangarira kurwiswa kwakaitwa America muna Gunyana 2011 nevanopfurikidza mwero.
Sarangu zvinoitwa Pastor Rebecca Makai ndirikutaura ndiri muno muMinnesota muUSA. Vanhu vari kutya, vanhu vari kuti nevanhu vakawanda vachiri kustruggla nepost traumatic stress zvakaitika. Saka tiri kuda kungouya pano sevechitendero tichiti vadikani hatina kumwe kwatingaende. Tariro yedu iri muna Jehovha. Tinoda kusimudza meso edu tichiaisa kuna Mwari. Saka tiri kukurudzira kunamata.
Imi sevafundisi vari muno muAmerica, zvii zvamuri kukurudzira vamwewo zvizvarwa zveZimbabwe kana zvemuno muAmerica zvakatarisana nedambudziko iri remusuwa Gunyana 11, 2011?
Tinoda kuti tingokumbira kuti Mwari ndiye muchengeti, ndiye ultimate yedu kuti tikasvika pana Mwari, tikanamata, tikamira pana Mwari nesoko ravo, tikamira pasoko ravo, anova mubatsiri wedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai mufundisi Pastor Rebecca Makai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa dambudziko riri kusangana nevagari matunhu akasiyana siyana rekubviswa munzvimbo dzavagere mushure mekunge munzvimbo idzi mawanikwa zvicherwa. Kuti tinzwe kuti vagari ava vane kodzero here yekuramba kubva munzvimbo dzavo kana muchinge mawanikwa zvicherwa, Tabata mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa Center for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu, takatanga nekuvabvunza kuti zviri kufamba sei kwatiri kunzwa kuti vagari vari kubviswa.
Dambudziko raitika nderekuti vanhu vari kumaruwa iko zvinezvi nyika yese yeZimbabwe vasangana nedambudziko rakasangana nemadziteteguru edu muna 1890 pakasvika maBritish muZimbabwe vachidzinga vanhu vatema kubva mumisha yavo vachinovagarisa makipi. Saka iko zvinezvi ndingati makore maviri apfuura taona kuwedzera kwekupiwa kwemaspecial guns kumachina. Hurumende haisi kuenda on the ground kunotaura nevanhu.
Asi kava Maguhu, tinonzwa kuti pane mutemo unopa masimba kuhurumende ekubvisa vanhu panenge pawanikwa zviwanikwa zvingava zvicherwa izvozvi zviri kuita kuti vanhu vabviswe mumisha yavo.
Mutemo iwoyo iMines and Minerals Act yakanyorwa nemaBritish muna 1961 mutemo wehudzvinyiriri. Chinova chine chinoshamisa kuti 41 years after independence tichine mutemo wakadaro unodzvinyirira vanhu zvinotyisa kudaro. Unoperekedzwa zvakare neumwe mutemo unonzi Communal Lands Act unotaura kuti communal land yese iri muZimbabwe kuvatinoti kumaruwa iri muzita raPresident. Ndosaka vachiramba kupa vanhu compensation nekuti vanenge vachiti ivhu racho harisi rako. Zvinoita kuti tibvunze kuti saka chii chaimborwirwa kubva kuna ana mbuya nehanda kusvika muna 1980 takatiudzwa kunzi ivhu ndo ratiri kurwira. Asi iko zvinezvi 70% yemaZimbabweans masikwata kunyange vasingazvizivi vanozozviziva kana paitika yemineral. Ndopavanoona kuti nzvimbo yavo inenge yakombwa nemapurisa vanenge vaakuwana vanhu vanenge vachivavhundutsira nekuvachishidzira nezvimwe zvakangodaro. Saka tine dambudziko guru remitemo. Ndosaka vanhu vari kuti ngatigadzirisei mitemo yedu kuti idyidzane neconstitution yenyika. Constitution yedu haitenderi sezvekuitika izvi. Asi ndosaka hurumende isiri kuda kuti tive nemitemo mitsva inodyidzana nechi nebumbiro remitemo renyika.
Saka zvii zvaifanira kuitwa kuti vagari vachengetedzeke kana kuti vachengetedzwe nemutemo?
Zvaifanira kunge zvichiitika ndezvekuti hurumende ndiyo yaifanira kuisa mutemo nemapolices anoprotekta vanhu vavo. Vamunangagwa ndipresident weZimbabwe, basa ravo guru nderekuprotekta zvizvarwa zvemuZimbabwe. Saka chataifanira kunge tichiona mapolices ehurumende anodzivirira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Zvisinei hazvo, nechikonzero chekuti hurumende yedu iri kuita sekuti ihurumende yemainvestors. Chinenge chakudiwawo ndechekuti magweta vatarise bumbiro remutemo, vatarise malaws edu, voendesa nyaya idzi kumatare edzimhosva. Vanhu vacho vari kuda kubviswa ngavarege kungomirira kusvikira musi wekubviswa. Ngavaorganize at the local level. Masangano akazvimirira oga anofanira kuti aite ruzha pamusoro petsekwende yapinda munyika iyi yekudzingwa kwevanhu mumisha mavo. Magweta anofanira kuendawo zvekare kumainternational courts sethe African Court on Human and People's Rights vachinoshambadzawo kuti ndo dambudziko raitika muZimbabwe, pomboitwawo majudgments even outside Zimbabwe. Tochionawo kuti zvinofamba sei kana tateera nzira dzakawanda wanda idzodzo.
Aiva, nguva yedu ndo yaita shanje. Tinokutenda iva Maguhu nekupinda muchirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Tosangana svondo rinouya.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mhuri yekwaMugabe yokurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti varambe vakamira nemashoko avo ekuti vaMugabe vanovigwa kunodiwa nemhuri yavo. Bato reMDC Alliance rinocherechedza kusvitsa makore makumi maviri nemaviri kubva pakaumbwa MDC muna 1999. America inorangarira kurwiswa kwayakaitwa muna 2001 nevanopfurukidza mwero. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. murare zvakanaka vateriri ve Studio 7 kose kwamuri. Ini ndini Raichoto, dichitefe nyurandiri kumba, nepamsana pe kuchira chirwere che COVID-19.
Soko isika